Vamwe vabereki vakaita savaLife Tangai vanoti
Nyaya yehuri yekurese kushandisa mari muzvikoro iyi yanyanya kutibata bata nekuti iko zvino tinoona kuti mastandards ezvikoro anongoramba ari paari asi mari tinobhadhara temu yoga yoga havasi kuvaka kana zvikoro zvacho kana kungogadziriswa mabhuloko pamwe pacho unotosvika pachikoro pasina mvura unoshaya kuti saka chikoro ichiri kurana sei iwo mahedmaster mazhinji unowana futi aya ndivo vari kuvaka dzimba mutaun saka toona sekuti izvi zviri kuafecta isu sevabereki zvakanyanya nokuti tichapedzisira taakuda kuti kana pari paboarding school chada kutozowedzera chimwe chikafu chekuti mwana adle nekuti havasi kudla vachiguta mari imwe iringotogwa ichiita zvimwe zvinhu zvisinei nechikoro
mazuva mashoma apfuura mukuru wechikoro wepagogomeri high school vaakinos mazhungu pamwe nevamwe vatungamiri vechikoro ichi vashanu kusanganisira mufundisi wepachikoro ichi vakamiswa pamberi pedare remajesite dumasvingo vachipomerwa mhosva yekuba mari inopfuura mamiriyoni maviri nezuro vabereki vevana vepabatana primary school kwagutu vakaratidzira vakavharisa chikoro vachipomera mutevedzeri wemukuru wechikoro vainoks tole mhosva yekuba mari yechikoro yakawanda vamwe vabereki vevana vepampandawana high school vakaratidzirawo vachiti mari yepachikoro ichi haisi kufambiswa zvakanaka mumwe mubereki vaogliv makova avo vane mwana ari pagokomeri vanoti dzidzo yaderera pachikoro apa nenyaya yehori pamari yavanobhadhara kwavari kupomera vakuru vechikoro
tinoona isu igokomere chikoro chekare asi vachiri kungoshandisa zvinhu zvakanga zviripo about 40 years ago hapana chiri kuchinja vana vekuprimary vari kushandisa mabhakets kuti vaende kumatoilets vari kutadza kureplesa kana machemba saka zviri kutinetsa kuti isusu mari dzedu idzi basa radzo riri kushanda chii chaizvo
vashadhi kusharara vane mwana ari pabatana yeprimary school pabhasera avo vakaratidzira vakavharisa chikoro vachiti vakuru vechikoro vari kuba zvinhu zvechikoro pamwe nemari inofanira kunge ichishandiswa padzidzo dzevana vanoti vari kuba vangavadzingwe mabasa
deputy head agara nyaya dzake akaita inosanganisira kuba mabarwe echikoro aya akapiwa napurezidendi aya akabva tikazotobata mumabhutanga atora two bags dzakashota then kune dzimwe simenzi dzaishayikwa then aizofabricateawo mavhocha aya kuti kana munhu akashanda basa pachikoro iye aizoisa figa rakakwirira
vachipa divi rehurumende mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati huori muzvikoro haukurudzirwe
ndosaka izvozvo takabatana nezimbabwe anticorruption commission zvekuti vaya ndururani dziya dziya dziri kuita huori dziri kuswera dzabatwa neveanticorruption commission voendeswa pamatare voripa mutongo wemhosva yavo yehuori
mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi mumaruwa reamalgamated teachers union of zimbabwe kana kuti atus vaobed masaraure vati kunyange vasingakurudzire kuba huori huri kuwanda muzvikoro nenyaya yekuti hurumende iri kubhadhara vadzidzisi mari shoma
munhu anenge achinzi achengetedze mazingwandangwanda emari asi iye mwana wake atadza kuenda kuchikoro asingakwanisi kuwana health care urombo ihwohwo huri kutuma vamwe kuti vadzimari vapinza ruoko rwavo muhomwe yechikoro votora mari zvisiri pamutemo rimwe dambudziko repiri hombesa ingori nyika yazara vanhu vasisina hunhu nyaya yekuti nyaya yekuba nehuori nezvimwe zvave zvinhu zvanomaliziwa kubva pavakuru venyika chaivo kubva kuhurumende
asi vandoro vanoti nyaya dzehuori hadzinei nemihoro yevadzidzisi sezvo hurumende iri kuzama kuvapa mari inokwana ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.